namasimba makuru kubereka mwana wangu. Chitori chipo chikuru kubva kudenga, kubva kuna Nyade kumubereka mwana wangu. Kabuda rodo rukuru kundirera pambosha ndamasimba makuru kundibereka. Vakawanda vakakoniwa kuvarera, kurasa vana kunze kwekuvachengeta kwavo. Ndinotenda mai vangu vakandirera inini mambo, ndinotenda rudo rukuru pakundichengeta kwavo. Ndinotenda mai vangu vakandirera inini mambo, ndinotenda rudo rukuru pakundichengeta. As I listen to the waterfalls cry, and I listen to the sound of the night,
I hear you, Amai.
And when I reach out to touch the nature around, and then I reach out to feel what Lord God up so high, I see you, Amai, yeah.
Amai, nino tenda, no kundi chengeta. Amai, Amai, nino tenda, no kundi chengeta. Amai, Amai, nino tenda.
Vakawanda vakakoniwa kuvarera, kurasa vana kunze kwekuvachengeta kwavo. Ndinotenda amai vangu
vakandirera
inini mambo, kuratidza rudo rukuru pakundichengeta kwavo. Ndinotenda amai.